Pasvika Studio 7 pachipatara United Bulawayo Hospitals varwere vange vauya vange vachionekwa nana mukoti kunyanya avo vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi akasiyana siyana mange mine vanhu vashoma. Mumwe murwere angozvidoma nezita rekuti Moyo uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo ati mushandi wehurumende atanga auya kuzotora magwaro ekuratidza kurapwa kwaakaitwa mushure mekuita tsaona, asi ati atadza kuwana magwaro aya sezvo ana chiremba vakawanda vange vasiri pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vana chiremba vadzingwa basa paUnited Bulawayo Hospitals kusvika parizvino vangani, sezvo mukuru waana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga vanzi vanga vari mumusangano. Pachipatara chikuru cheMpilo vamwe varwere vange vauya kuzorapwa vange vachidzokera kumba vasina kuonekwa. Mumawadhi mange muinewo vanhu vashoma. VaReason Moyo vange vauya nemudzimai wavo uyo ange achitadza kunyatsofamba kuti aonekwe naana chiremba sezvo ari kuzarirwa asi vatadza kuonekwa. Vamoyo vashora danho rehurumende rekudzinga vana chiremba basa vachiti izvi zviri kuomesera varwere.
Ndauya nemudzimai wangu pana baba Mpilo kuti azoona nadhokta, but madhoktazi acho hakuna. Tangati tine shure yokuti kana vakauya madhoktazi obatsira vanhu vari panapa, because vakawanda vanhu vari kurwara hakuna madhoktazi. Itori nyaya inofanira kugadziriswa chop chop, because vanhu vari kurwara mukati muno vakawanda vari kurwara, panodiwa madoctors.
Mumwe mugari uyangozvidoma nezita rekuti amai Dhuve vati vanga vaperekedza hama yavo kuti izorapwa asi vagara kwenguva refu vasina kuonekwa.
3 hours takamirira doctor, pana kana doctor 1, asi tiri kunzwa kuti vachiti izvo madoctor ari kudzingwa. Ari kudzingwa sei isusu vanhu tichitambura? Also there is a shortage of doctors. I'm wondering kuti vanhu vari kuti madoctors ari kudzingwa, ari kudzingwa sei ipapo pasina madoctors.
Amai Dhuve vatiwo zvinoshamisa kuti hurumende yave kudzinga vana chiremba basa, asiwo vana chiremba vacho vagara vari vashoma.
Government ingaigadzirise zvinhu zvavo, cause madoctors vari kushanda asi mari yacho havasi kuipiwa. Saka vozoshanda sei vasingapiwe mari dzacho? Government ingaipe madoctors mari dzavo vadzokere kubasa vanhu varepiwa.
Mukuru waana chiremba paMpilo Dr. Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti pana vana chiremba 10 vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika parizvino. Nhasi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo pange pachiri kuitwa ongororo yekuti vana chiremba vari kuuya kubasa nevasiri kuuya kubasa ndevapi. Chipatara cheMpilo china ana chiremba 204. Munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association Dr. Mtavisi Bebe vati parizvino havakwanisi kutaura kuti vachatora danho ripi pamusoro pekudzingwa basa kwevamwe vana chiremba sezvo vange vasati vasangana nevamwe vavo. Munyori weboka reWomen's Committee yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions uye vari nhengo yeMDC amai Barbara Tanyanyiwa vati kana chiri chokwadi kuti kuna ana chiremba vakadzingwa uye vari kudzingwa basa, chinhu chinoratidza kukundikana kukuru kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Madhokotera ari kukumbira chingwa, akuona kuti isedo kuti hurumende ipe madhokotera chingwa, vakupiwa matombo vachidzingwa kumabasa. Hurumende ngaizame kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Havazi madhokotera ega ari kushushikana, vashandi vese vari kushushikana. Tinoona pane food basket yakada mumapepa izvozvi yekuti mhuri family of 5 inofanira kunge ichihora $4,000. Inova mari yakawandisa zvikuru yokuti hapana kana mushandi umwe chete ari kuhora mari yakafanana neiyoyi. Saka hurumende inofanira kunge ichigadzirisa maissues ari kunetsa, kwete kuvictimiza vanhu vanenge vachichema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaObedaya Moyo panyaya yekudzingwa basa kwavana chiremba. Asi sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vakauza Studio 7 nezuro kuti pana vana chiremba 41 nevanomwe vakadzingwa basa. Dr. Skosana vakatiwo komiti inoranga vanokanganisa pabasa iri kuenderera mberi nekunzwa nyaya dzaana chiremba vanosvika 400, uye vanotadza kumira pamberi pekomiti iyi vari kubva vadzingwa basa zvachose. Vakatiwo hurumende ina ana chiremba chiuru chimwe chete ne600 vakabayirwa zvitupa nePublic Service Commission. Vana chiremba vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vakafa anobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti nhengo dzesangano ravo hadzizi kutya kudzingwa uye hadzizi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzinotambirwa nemadhokotera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.